ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedu zanasi chipiri chikunguru 18-2017. Vakafano bata chigaro chemutungamiri we National People's Party amai Joyce Mujuru vanotsigirwa nebato idzva redare kuti vave mutungamiri wemubatanidzwa wemapato anopikiswa. MDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai yopomera Zano PF mosva yekubatsira vanhu kuti vanyorese kuzovhota kumarondera vachishandisa hofisi yekwa Registrar General. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission inoti yakumbira mari inodarika mazana maviri nemakumi manomwe emamiriyoni emadhora kuti ashandiswe musarudzo dzegore rinouya. Vechidiki vakapinda muchirongwa cheyali vobatsira vamwe vavo vechidiki nemazano kwamutare. Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM paLive Talk tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki vari kuchirongwa cheFirst Global 2017 Challenge chiri kuitirwa muWashington DC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.